Hey Tata olazimpapo omuhle ndinomgamtshira emtshirongo kwatshedu uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Welcome, welcome, welcome Zimpapo omuhle. And today is Tuesday, the 21st of May 2019. Ibizo lami, my name Zimpapo omuhle is Mike Hove. Once again, Zimpapo omuhle, welcome, welcome, welcome. Nechirongwa chedu, uhlelo The Connection. Lilami uMike Hove. Chirongwa chedu, chewe chidiki. Studio 7's very own youth program that targets tackling anything and everything youth-related in Zimbabwe. Today is Tuesday, the 21st of May, 2019. Tonight on The Connection, as you all see within the titles of the program, we're discussing the impact of Zimbabwe's economy, which seems to continuously cripple on, which seems to continuously be crippling. However, we're trying to focus on the impact of it on its young entrepreneurs. The nation's economy, which is currently heavily reliant on, of course, the informal sector and the nation's black market, was dealt a huge blow last week Thursday when the masses woke up to the exchange rate on the black market increasing, shooting sky high from, of course, to one bond is to six, one US dollar is to six bond. Now, of course, we also saw the price of fuel going up today. I'm sure now the new price of petrol is $4.97. Of course, now this is in bonds, and the price of diesel is $4.89. According to experts, they're expecting that this price of fuel going up, as usual, as per our understanding within society, the price of fuel goes up, it means everything else is bound to go up. Isinkwa might go up and more. +12026192077 is the number to call. Or, of course, you can text us. Oh, sorry, if you're looking to text us, it's +12024650318. And, of course, if you're looking to call us in, live on air, it's +12026192077. However, for our radio fanatics, Zimbabwe Omuhle, you can catch us on our 909 medium wave frequency 4930-6080 and of course 15460 kilohertz. And of course, for those that love ubulembu bokuzilibazisa internet, tiri kutepfenyura pa internet, we're broadcasting live on our three web pages. That was being www.voazimbabwe.com, www.voashana.com, and of course www.voandebele.com. Now, for those that love Facebook, sikhona njalo, we're broadcasting live on our three Facebook pages, that it being VOA Studio 7, VOA Ndebele, njalo sikhona ku VOA Shona. Saka nyora ima comments, balani milayezelo, nyora ima number, and if you're looking to join us, we'll be calling you. Musakanganwe, shea ichirongwa.
Hey, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +12024650318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is at BigMike3, BigMyke3.
Now, with DJ Skyver, tonight, imali yeqolo. DJ Skyver has been one of the people who are nominated for the Bulawayo Arts Awards. So, limvotele bafethu, limvotele mthwakazi omuhle. Musa kanganwe, nasi pachirongwa tirikubata nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika. At Big Mike 3 is the username on Twitter and Instagram if you're looking to chat with me. However, Zimbabwe Muhle, we're here broadcasting live on our three Facebook pages for the next hour. So if you're looking to chat it up with Big Mike, nyora ima comments, nyora ima number on our three Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, sikhona njalo ku VOA Ndebele. Now siloku sikudaba lunye, whilst we're on the same topic of the economy, Zimbabwe has recently been suffering power cuts, with some going for as long as a minimum of 10 hours. I have heard of some people saying, "Hi, Mina Mike, I haven't had electricity for 13 hours." Now, of course, government has accredited this to low water levels in Kariba Dam. Let's take a look at how this is affecting the country's economy.
And I 12 years since I'm butcher, yeah. But right now, my character, my gets, I need a whole, at least eight hours. Yeah. I end 8 hours, she would affect her. I don't know. She's done a perishable goods. I end up to scratch the scene, check on your mouth when you go next. I'm more on the world get zero, but I'm not a chant. Chando chamber change of sin. Pass me no magazines, second source. I'm one of them with Caspes can waste so many a chant on the not saying. And you want to come, I read Jerry King, Santo Garanaromon. Was in time, Magazan with a sack of tension, Manama Savison, Trump's self, Varombo, Manama Savison, Mira, Utagaji, Dizzy, OTC, my generator. Condo to myself, Fambi. Post was a lot of Dizzy, my generator, as Fambi. More says number one, is right now, but no to write a Dizzy.
I'm John Alfonso. I'm a private tutor at a private school in Harare. Here I am marking children's book and also preparing for tomorrow's lessons. And with this load shedding, it's been very difficult for me to do that. I'm using the candlelight, and it's difficult, and it's not good for my health. Look at my eyes using the candle. Candlelight isn't that bright. Now I can take the aid of my phone to assist me in marking this work. And, look at this. It's quite difficult for me. And I'm worried. I can't draw the candle closer. I might drop wax on children's books, and that would be difficult. I'll be in hot soup at school. The way to go is the solar system. I don't know what the government will do, but to bring about solar, that will save the situation. But long back, 5 years ago, they were talking about going solar. I don't know where the project went. It just disvanished. Thin air. So I think if they embarked on this project, it would be somewhere.
Zimbabwe amuhle liyazibonela nje muri kuzvionera mega ma consequences ezviri kuitika munyika. Magetsi aringoenda 10-12 hours. Vanhu havana magetsi, muri kuonawo avo vanoita basa rekuva mabucha vari kuchema, hanzi aiwa nyama yedu yakuita zvokuora mazuva ano. We have to find a cool place to store it. Vamwe vari kuchema chema vachiti horait takutenga majenerator, asi muri kunzwawo zvekare nhasi kuti fuel went up Zimbabwe muhle. So kuti chii chichaitika hatisi kuziva. Takatarisira kuti magues angu nhasi achapinda muchirongwa, vachange vachinditsanangurira kuti where to from here Zimbabwe muhle. Kwotosiloku sikudhava nyune, tichiri panyaya imwe chete, VOA correspondent Columbus Mavunga is on the ground, and he dove deeper into the issue and he properly explained what exactly is going on with regards to the country's energy sector. Let's take a look.
Workers, due to low levels of water in Kariba Dam on the border with Zambia, the country's main hydropower source. This 33-year-old runs a small barber shop in a middle-class suburb in Harare. Last week, he bought a solar power system for about $250.
What made me buy this solar power system are power cuts. We can go for 8 hours without power, or even the whole day without power. 8 hours is a whole production day, yet I depend on power to get money for food and rent. So if you miss a whole day of production, it means all that money is gone.
He says his previous backup is no longer an option.
Generator tairishandisa mazwa kana kuti midzi yakapfura paseri. Inye kuti ma ma yaimbowanika. Fuel zvakanaka.
We used to rely on a generator during power cuts, but now with fuel shortages, it means more hours looking for it and less production. So we substituted it with a solar
system.
The cleaner energy isn't within reach for many Zimbabweans. Still, solar power companies say business is up and many customers are seeing the benefits of using the new power source.
It's actually cheaper than grid power.
What are people mainly interested in?
People are mostly interested in inverters, you know, backup inverters, even solar water heaters. I think it's an advantage to them, and people are actually realizing that it actually benefits them more.
Last week, President Emmerson Mnangagwa demoted the country's energy minister due to fuel shortages and power cuts. Monday, officials said Harare is asking the public for possible long-term solutions. One private company is working to build a solar power plant to help feed into the national grid. Central Grid is located about 50 kilometers northwest of Harare. It has installed about 7,000 solar panels and is working to build a 25-megawatt solar power plant. It invested $5 million and needs $25 million more, but the company says a problem accessing foreign currency is slowing down development.
As you can see, almost 80 to 90% of all the components that go into this power plant are imported. So it is an issue of access to foreign currency. But once you have that access to foreign currency, solar is quick to install, solar is easy to install, solar is easy to maintain. So it is really something that is needed for the country, but it's the issue of the foreign currency, access to foreign currency, that is very important for the development of these power plants.
For now, most Zimbabweans continue to endure long periods without power, a chronic problem analysts say is costing millions each day in lost productivity. Columbus Mavunga, for VOA News, Harare.
Shout out to my man's Columbus Mavunga. We really appreciate you, bro, for tackling this. Manzinzwira vanhu vachinyatsotsanangura the businesses were speaking for themselves. Udaba lolu lwamayusa kalalinganye seluhlupa abantu abo somabhizimusi, ma businessmen vari kujema hanzi mayusa anetsa apa. Asi, helping me tackle this issue tonight is my first guest, umnumzana va John Muchenje. John Muchenje is a commercial farmer in the country. He's what they call a champion farmer. Aiwa vanorima vanorima zvikuru sa. And he's also an entrepreneur. Vamuchenje, mapinda muchirongwa zviri kufamba here mukoma?
Tamuche zviri te.
Aiwa, tirikufara. Tinomugamuchira muchirongwa.
Aiwa, nesu tapinda.
Nyaya iri mugango muri kuinzwa vanhu vari kuchema pa ground. Ndimi kamunoita zvema business. Hanzi vamwe vari kuti chinhu chaora ichi, imunoti
samaonera tinoita sevechidika titika vari mumabhizinesi. Tinoona kuti chinhu hachina kuora ende hatifungi kuti chichaora. Nokuti mukatarisa mamiriro akaita ikonomi yedu izvezvi as we speak, president varida kuzama kuti ikonomi yedu ibude from the informal to formal sector. Tanga tajaira situation yekuita zvinhu zvedu zviri informal, but we are trying kuti zvive formal. Then mukatarisa pane nyaya austerity measures iri kuitwa naminister of finance yekuzama kukata macost to survive within our means. Iyo iri kurwadza panguva ino yatiri, but mufaro uri kumberi. Haritsungirirei timbopusha ndichana zvinhu zvinonoka, because what you want to do is to stabilize our economy. Our economy is not yet stable, so the new dispensation is about stabilizing the economy. So chandiri kuda ndechekuti mayouth edu nevamwe vechidiki vanzwisise kuti zvinhu zviri kumboitika now, because patiri so far tangofanana nemunhu ari mulabor ari kupusha kuti mwana abude. Tikangotsungirira 2-3 months zvinhu ndezvinochinja zvira zvakanaka. Tangatingopai mukana dispensation iripo imbopusha ichienda mberi.
Asi vamuchenje munozoti 2-3 months seiko vanhu vane makore akawanda vachichema chema vachiti aiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vamunangagwa vakatora matomu 2017 nanhasi vanhu vari kuti instead things seem to be getting worse. Nhasi fuel yakwira. Mungati vanhu vanofanira kungo for how long muchiti vanhu vangavashinge?
Yeah. Muna zvinofanira kuitwa paita isema youth handitira. Tinofanira kushanda. Andidika nyika ino kuti imire zvakanaka inoda mayuti ane shungu nekuishandira, the people or young people with the passion to work. Mukoona patinoita zvekurima paya, tinoziva kuti Zimbabwe is agro based economy. Andidika saka kuti tikwanise kusumudza economy yedu tofanira kusimbarara zvakanaka kunyaya dzekurima. Nhasi chaenda nine meeting na minister of agriculture ndichivaonesa ma challenges atiri kusangana nawo sevana vadiki nezvekurima. Andidika some of my young people, they are crying about near the land. And when I'm talking capital, I'm talking about sound financial support. Quite support you couldn't afford 5,000. I know we need a sound financial support. When they are saying we've supported these young farmers, they are prepared to produce. And so all those issues, since we are not going to see that TV, or after a meeting to publicize it on Facebook and TV, since we are going to be underground, we are going to pick up the package that we have to put in the package, we are going to be able to put it in the package. We are going to be able to put it in the package. We are going to be able to put it in the package. We are going to be able to put it in the economy yedu yanga ichidzikira pasi ichidodona kuwira pasi, but iri kutiraya kusumudziwa kuti iende mberi. Chainoda inoda vana vechidiki vane shungu dzekushanda. We need to be prepared to work for our country. As my youth, my advice, atisiyei zvekuita ma cry babies. We can't continue as vana vadiki kuita ma press statements tukira nyaya ma price, but we need to take action on the ground. We need to produce. Andidika atigone kuchemera kuti bwa kwira iyo minda iripo vana vachidi ngavaende tinorima. The command agriculture is there for us, my young people. Let's take part, let's participate, let's produce for the country. Iwane zvino even same nokuma mines. Let's talk to the minister we mining tiwane ma claims yekumina sevana vadiki
kunze zvakanaka. Regai ndikubatei pamuromo for one second, nditore guest wangu chipiri and then chadzoka kwamuri. Handiti
okay, that's fine.
All right, muri kumunzwa vamuchenje. Hanzu vechidiki, aiwa shingai mushande. Munoti nyorai macomments mutudze maondoro enyu papage redu revoa shona njalo sikona ku voa ndevele palani imibono yenu modabulu konekutweni. Kodwa joining me as my second guest is an economist. He's going to break it down. Earlier on ngike ngasho ngathi sile ngcwethe zabuya kuhlelo that are going to break down what exactly is going on, njalo ama repercussions of all these things that are happening elizweni. So joining me ecingweni from Zimbabwe ngumnumzana uMasimba Kuchera. Va Kuchera makadi henyu mukoma?
Ndinofara. That's a small correction. I'm not this economic economist. Ndiri economic analyst.
Alright, economic analyst. Alright.
Zvinoza siyana manje. Izvatite zvemanhamba.
Munoita zvokutsanangura economy, mafambiro eeconomy handiti.
Tinoona kuti manhamba acho ari kutaurwa navamuchenje ari kufamba sei.
Right, matodzwa zvataurwa navamuchenje. Hanzi chinje kutanga ichi, hanzi vamwe vari kuchema vari kuti zvinhu zviri kungoita west 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 every other week. Tiri kunzwa something is either gone up or something is lost. Vamuchenje vari kuti aiwa this is just the starting as something gets better. Imungati nazvo izvozvo ndimunonyatsohwisisa mafambiro eeconomy.
Yeah, unoona I think there are a number of issues that we need to be truthful about. Number one, ndezve kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka as it stands. That's the first reality on the ground. The second thing is that we've had a lot of promises. But on a daily basis, things are getting worse. Situation yaitika nhasi yekuti kukwira kwaita fuel kunoreva kuti vanhu vatovane less 46% pamari dzavo dzavanga vanazo. So zvazvinoreva ndezvekuti inini mari yamaishandisa kutenga chingwa kana kuti kutenga zvimwe zvinhu zvamunokwanisa kushandisa is now going to fuel either in terms of transport or in terms of buying fuel yechandisa kana mune mota dzachona. So it's either muri kubhadhara mari yemakombi yatire nhasi inini kwandinogara padhuze kwangu kuchitaurwa $2.50. So vanogara vanechekure we're looking at $3-4. But mari iri kupinda muhomwe haina kuwedzera.
Vakuchenje
vari kuti no ngatiite tiprovhinsi. Pane zvinhu zvakawandawo zviri kuitikawo even kuarea iyoyo zvinoita kuti zvavari kutaura zvinge zvichinonoka kuitika especially sevechidiki. Tikatarisa isisi tichaona kuti vechidiki havana mukana wekuti vaite sechikwanisa kukasika kuwana zvinhu zvavanenge vachida kuti vange vachishandisa. Vechidiki vamwe vasiri havo kuminda vadecidawo kuita mabhizinesi avo angava yekutengesa zvinhu zvavo netelemarketing angava yekuita sei havasi kukwanisawo kuti airtime yavanoshandisa yakakwira kana zvishiyo yekuenda kutaun kwavanowana intaneti yakakwira handinoni. Saka zvese izvozvo zvinokanganisa mabhizinesi vechidiki. Havasi vese vechidiki vachakwanisa kuenda kumunda, havasi vese vachakwanisa kuenda kumamai.
Right, Masimba, what's in kubambe? Alright. Wothi ngikubuze ngesindebele ke uyeza umnumzana womuchenje ushilo wathi hayi ngempela not every young person is going to make it, not every young person is going to be able to make ukuthola iland. Manje pho kumele kwenze what should abantu do njengoba isimo somnotho silokhu sigugudeka? Abantu ngempela have to live somehow.
Right, oqala umele siwenze ukuthi sibone ukuthi udubo ungaba kuyini, kuyini imbangela enze ukuthi sibe kubanga esikilo khathesi. Kunezizathu ezintathu engizazilandisa lapha. Oqala yi-corruption, inkohlakalo sibili eyokuthi into izimali ngani sizibone ukuthi ziyadliwa ngendlela engacaciyo. Ungakhangela kuneendaba zezinara, kuneendaba ze-GMB, ama-parastatals amaningi kulenkohlakalo kumele siyilungise. Khathesi izipho isibuyele emgwaqweni bathi yi-50 cents. Kodwa siyakwazi ukuthi thina sikhula izipho ibikhona, abadala bethu bekhula izipho ibikhona. Kuyini okwabangela ukuthi izipho eyayikhona ngesikhathi soneso iwele phansi ibindaba yenkohlakalo sesikulungisile yini ukuze leyi zipho eyikhibuyile yendalo ingawe phansi? Okwesibili ukuthi umele nxa uye ukuthi sikhuluma indaba lezi sikhulume sibonisana sitshelana iqiniso, hatho ukuthi we start blaming abantu kumbe i-finger pointing. Ayisebenzi into elapha yokuthi mina lawe singaba nembono ejeneyo kodwa sonke singamaZimbabwe sifuna ukuthi iZimbabwe iqhubekele phambili. Hatho ukuthi nxa mina nxa umbono wakho uthiyane lo wami usiyi-opposition usiyimalecatha usingumuntu unike amabizo abaneneke, akumelanga kwenze njalo. Kumele sibonisane sivumelane ukuthi sonke ngeke saba lo mbono owodwa. Okwesithathu okwakugcina engikubona kumele kulungiseke ukuthi ungazikhangela sizabona ukuthi uhulumende kunezinye into azenzayo engingaboni ukuthi wezenzelayo. Into le eyokuthi ngishiwe into le eyokupheka isinkwa, uhulumende kathiyane lokufuna ukuthi apheke isinkwa makanceda abantu abanjengawe Mike ukuthi ube lokuyibhekari kwakho nxa ufuna ukuthi
Masim, what's in Ubambo Mwangane just for 2 seconds? Hold on to that point in years. I'll go imagine what in Tatum Lalele and then I'll come back to you. Right, and yes, Utsing Lomlalele, Tingweni, Liamuzo, and Angumumzana, Umasimba Kushera. Yeah, now he's an economic commentator. We are sure we are Kasisa Umbono King or Double Connecutuini, Lina Litini, Palanimila Zelonia Bona, and Pelo to Abandubay again, and Obuning Bonga Kulu, Shian Ute Ushelo, Singen and Obuning Bay too. As in Lunzon Dinem Terri, I have a caller, Nilomlalele Tingweni, Cola Colam Terri, Usum Genele Ushelo, Mapinam Chironga, Zergo Fambe.
Hello there.
Yes, yes, Chief, how are you?
Fine, what about you?
I'm happy, happy if you are happy.
I want to know what you Mutimbo Palmazan, I think that you know Mufunga do no Mukita.
Chirongo and the Chen Baba Pindai Pindai Tinzo Mound Rain.
Maulera deal with the Lord Munavana Mutimanyan Makari, it's very difficult to get a speed, Yakapira, Kumanya Koko Kwesi. Those are with our men, the Parisian.
The Indam Chidarua Gum.
Varugure Girava, Nuvachita, Zavano, da Iovaripo. Nogutindo Basara, Rokita, everything is stable. Nuguti, but first of all, Wagatana could be some vendors, Nana Stated Mugago. Do you know what is in the center of the map? Nuguti, Dora and Varuku Kizano Kuzika, economy, Zimbabwe, Zimofana, Kana, Horeja, Samba Panam, Mani, Network, what is about Mazai? I am happy. Sasa urumende ipapo ngaizana kuti igadzirise zvino because kuno kuma rural areas patiri kuno tari dzamira vakuru
saka mambo wana here mukana wekukwira mabhazi ndikunzwa kuti mabhazi ezupko atanga manje kushanda
mabhazi ezupko kuno kwaita kuti zupko chiti vakuyiwa pama mumadhorobheni kumarizimu.
Ndoku mbro kuti mudzokerere zvamataura nekuti hamusi kuhwika foni yenyu inenge iringo breaka.
Ya ndiri kuti inini kuno kumaruro kwatiri hakuna mabhazi ezvupuko. Zvupuko inowanikwa mumataoni plus vakati haya makambani aya ane mabhazi akawanda wanda fanika vana kura kurewa. Saka iyo zvupuko pachayo yakatoparara pasina zviripo pacho. Nokuti tisisu vanhu vacho tinenge tichizama kuti tigadzirirwe zvinhu munoziva kuti hosiya chivanga vakazoti vana kwati kwati nokuti kana chodoino hurumende ikabatsirana papapa isu tinopinda tichitora kuno kumareserva kwedu makliniki ese nezvikoro zvakanga zvava nemaenja masora iwawo but hakuna kana one chiripo chiri kufanishena saka zvese zvese zvandione kuti pane chinobuda?
Totobvunza imi.
Hapana chinobuda, except kuti kana topinda pa full swing controlling. Ndokuti zvinhu zvifambe. Kocha ari kukwidzira mafuta chii?
Aiwa, tisakunzwa zvakanaka vagumbo, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Vakuru zvakatioma izvi.
Ndizvo izvozvo hamusi mega muri kuchema.
Nokuti kana choro ini ndiwakamara kamudhibhiti yakuti ako handichakwanisi kuzazvitengerwa mudhibhiti ndiriparuzevo. Saka chii chinoitika kuti hurumende yedu ipinde pazvinhu zvakaoma kudaro.
Aiwa tichatobvunza vakuru tinotenda zvikuru nekupinda muchirongo.
Kana ngavatoita right off that bond rave namaRTGS right completely off one man ndokuti vanasipateleni nana gudima tiridiye vabve mumugwagwa.
Aiwa siuzwile baba Gumbo. Aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Pane vamwe vavateereri vakatomira kupinda parunhare tinotenda zvikuru handisi. Right, liyamuzwa nangu baba ugumbu yakhalala uthi hayi even mina I've got a motorcycle kodwa angisakwanisi lokugcwalisa i-tank lami ngenxa ukuthi if you sibiza imali enengi. Ngenani kuhlelo umjwakazo omuhle asiboneni ukuthi abantu bathini emakhasini ethu amathathu. Trikutepenyura ndambo tauro ndikatsanangura ndikati trikutepenyura pane mapage edu mathathu. VOA Studio 7 sikhona njalo ku VOA Ndebe sikhona njalo ku VOA Studio 7. Hanzi pane makomments awandisa zveko chokwadi ndikutopembera mapinda neuhwandu henyu. And ED has failed, ED must go. Muchenje is entitled to his opinion as any other individual. However, he is missing some basic economic fundamentals in his assessment. Zimbabwe will never move forward towards the desired direction as long as the question of governance is addressed and corruption ruthlessly uprooted. Lo ngundabazezwe viki. Hayi siyabonga ndabazezwe ngokungena kuhlelo. Aiwa, vanhu vakawanda vari kutochema-chema, vanhu vakawanda vari kunyorawo maundro avo tinotenda zvikuru. Asamba nekukasi letu ele VOA Ndebele. Right, kulo Sydney uti sizwa ezindala machono. Sizwa, Sydney unjani mnumzana. Nangu maluleki ukona uti unjani, nangu ya pindu uti John don't lie to us youths. Ai, agavumi. Nangu pelandaba uti unjani mfoka uobe. Ai, nyapila wenu unjani. Nangu Boaz Jayakuru ya kuluma loko kushiwo mnumzana umchenje. Uti kenani, let's hope uti izinto zizalunga. Kodwa let's go back to umchenje. Tinzo, maundravo, pamsoro pezwa abuda thus far. Umchenje mchiripo parinare.
Ya, ndiripo.
Right, manzwa zvirikutaurwa nemunhu wese arikupinda muchirongwa. Mambo bata nyaya ye land. Zvikanzi nava kuchera hongu. Chinjakanaka. I see not all youths have access to it. Mungati.
Ya. Muna takatasa panyaya ze land anditika. Pane zvirongwa zvatoda kuzama kutise kuma youth. Pane mayouth akawanda pakatorwa land navakuru vedu vakange vasina access kwairi handitika but paland iripo tirikuda kuti paitigadzira anonzi mapartnerships handitika nevane land kudhara because land yedu hapana pairi kutatamuka iri kuramba yakangodaro so tirikuda kuti pane mayouth ari in passion nenyaya dzefarming. Dobana mbodi ndamboita meeting nhasi neve municipal culture achimboonesana navo then tinoda kuencourage ma youth aite ma small scale farming mukaenda kunyika dzakaita sana Israel nekuda na Japan havana land yakakura but they are producing zvinhu zvakawanda on the small scale land yavanayo. Ma youth edu tine challenge one yekuti tinoda kupiwa mazimunda akakurisa but tisina capacity yekuproducer. Tina wabereki vedu vane minda yavanayo ma 5 6 hectares haripo. Let's utilize mukaita vane internet simbo google line munanonzi aninyaga wokukinya. I'm doing a case study on her success on farming. She is producing ma millions of dollars achita ma watermelons on a 3 hectare plot which means kana une apa ifarm remberiki wapi. I have another youth from Masvingo who's doing a got on a rented farm. It's not about owning or a farm, but it's about producing. So we want to make sure that my youth about a concept of production. Let's not push about owning farms, but let's have the passion of production on our farms as youth and as young farmers. Because the moment they're trying to pursue issue ownership of land, it's issue is very sensitive. And it involves a lot of stakeholders. But as of now, let's utilize land which is there of our parents, of our friends. Let's have partnerships, joint ventures with the people who have managed secure land before us. I think if we do that, we are home and dry as youth.
All right, batai parunare nditore mutereri nyezu kuti silo munyo mulaleli okone cengweni kola kola mutereri tinokamuchirai muchirongwa chedu cheve chidiki mapinda mapinda ndiani ari parunare.
Ndinguma Mike.
Zvirikufamba.
Zvirinani chaizvo.
Ndiani ari parunare?
Ndinonzi Mike kuchitungwiza.
Sazita zvirikufamba.
Zvirinani shamwari taomerwa.
Hanzi iko.
Muchenje avo iyo yavari kutaura iyo ndona sekuti inonzi daydreaming chaizvo.
Inda.
Ikonomi iri muZimbabwe haichadi zvemavisi nezvimwe zvavari kutaura izvezvi zvisina basa rezvizvi. Ikonomi is dying off every minute. Everything is deteriorating. So how do you talk of a hope day when 5 years, 6, 7 years up down the ladder, we are walking, we are striding a step downward. We have never moved upward.
Mkoma Mike Manzo here zvambotaurwa una vamuchenje hanzi aiwa these are my symptoms ezvinhu hanzi mukango shinga brave through it hanzi ramangwana zvitanaka amubvumira munoti ine maundira
hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo rambai makashinga yavo yendo yautouraya vanhu vese vakutopera kuita varombo everyone is becoming poorer and poorer except for a handful of people vari corrupt nevava vanobvutabvuta munda ivavava. There is no hope in Zimbabwe. This government has failed totally and it will never rise again.
Aiwa, tinotenda zvikuru sazita.
Mukoma Mike, there are no signs of hope. There are no signs of hope. Can they point kuti apa pane chiri kuitwa chiri kunzwa economy yemuZimbabwe kuti it revise? What improvement have they made so far since they took over?
Aiwa, tinotenda zvikuru. Mukoma Mike. Ndiri kuti pane vamwe vatereri, saka ndokupai 30 seconds kuti mupedze point yenyu.
Ini ndiri kuti vanhu ava vari kunyepa. They are instilling hope in people which will never come back. There is no hope in Zimbabwe so far. And iye ari kutaura how many farmers are able to farm muminda umu iyo fuel yakakwira kudai. Who will sponsor them? 5,000 is a lot of money if it was going to be given to people who have a stable economy. But izvizvi stock of 5,000 kana 20,000 yacho, what to buy out of that much?
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Thank you so much, Mukoma Mike, nekupinda muchirongwa. Mudzoke next week, handisi?
Okay, wonderful.
Maspaka sando dzenyu. Lamuzwa, nangu munumzana uMike silebizo lifanayo. Uta hai, angkolu loko kushio ngumchenje. Uta hai, isimo somnotho siloku sikukuteka. Lila litini ngotabu lukone kutwini. Sibona abantu kuti batini makhasinethi amathathu. Nangu Vusi Mpofu uti ngikhona. Uti Bra Mike, how you doing? I'm good. Ekhaya kunzima kakhulu. Too much corruption kuhulumende. Ngibingelele umlaleli we Studio 7 elupane. Uti ubaba uJokonia Mpofu. Ngiyabonga. Uyamnuzwa mnumzana Mpofu. Nangu Vusi uti ngiyakubingelela. Usikhumbuzo mlalazi uyakhuluma na isikalanga. Mina ngisikho isikalanga kodwa wothi ngizame uthi mawatshini bakalanga ku bolilima. I'm guessing ukuthi how are you doing the abantu abathi amakalanga who are from bolilima. Please correct me if I'm wrong. Ngicela ubhale umbono wakho. Ngizamile nansi udabu lukhona egudwini. Ndiyo nyayathi nayo mgango. Nasi tiri kutarisa mamiro akaita upfumi hwenyika muZimbabwe tichitarisana nezviri kusangana nevechidiki especially avo vari mabusiness man pachirongwa. Tinava John Muchenje who is a commercial farmer nayo ari munhu wechidiki uyezve tinava Masimba Kuchera nayo vanonyatsozeya nyaya dzezvemamiriro eupfumi hwenyika. Woti sihambe kumnumzana uMasimba Kuchera. Kuchera usakona icingweni? Right. Abantu bayakhala labathi izinto azimanga kuhle. Awungichasisele namhla the price of fuel went up. What can we expect from here forth? What could be the consequences of fuel going up?
Right. You see, what happens is fuel is a cost driver. And the cost driver is something that pushes cost either up or down. So for you to transport any of your goods, even those that you are going to be transporting from your farm, you will need fuel. So every other cost of most of these products that we have are going to factor in your fuel cost. Because if I make my product in Chitungwi and I want to take it to Budiriro and sell it in Budiriro, I will need transport. Ngingalungisa i-product yami njetshotsholo ngifuna ukuthi ngiyihambise egwada kuzafunakala i-transport. and transport is a part of the cost. So what we may expect are prices of some commodities to go up. Bread, milling meal, cooking oil, even into everything, amounts of drinks, and so on. Whereas we have seen what the transport has already started going up as of tonight. So this is what you should expect from a fuel increase. Everything else goes up. And I will not be surprised if it also foresees averages which will be tariff
increase
in the near future. So amount like that will also go up.
Ngizokuthi ngilomlaleli ngicela ukuthi ngikubambe kancane icingweni kuchera ngiza kuwe manje angithi. Ndikuzondile mthereri khola khola mthereri mapinda mchirongwa nasi foni yangu iri kufaya iri kufaya iri kufaya. Ukhona icingweni yari popa drunare ndiani?
Yizowewo.
Mkoma Joel zviri kufamba.
Hayi kufamba makadiwe ikoko.
Aiwa motudza ukamkoma Joel kuti muri kupi? Kupi kwa cho Zimbabwe? Ndini Zimbabwe inyika huru kama?
Kugokwe.
Ye, kugokwe. Nasi mitengo ya fuel, price ya fuel ya kuira, kugokwe zuru nzuru kufamba zwa kanaka ya?
Aka, nasunye zetu za kuira, hapana kitu kutengeka za chote.
Hmm, hanzi hiko?
E, nda hitu wangu wa mchenge wa chita urao, kama yo sujua sambira wa woka.
Hmm.
Vari right, but Zimbabwe yakakura vanhu vakawanda vari kutambura vari kuchema chema zvokuti.
Asi vamuchenje vari kuti kana sezvamataura muchiti zvinhu zviri kufambira zviri right, vamuchenje vari kuti nangwe ini sezvo zvichindifambira zvinokwanisa kufambirawo iwe semuchidiki mungati.
Hazvindifambiri nokuti ivo kana vakawana munda ini hatakuwana munda.
Mm.
Wokurima plus hatisi tese tinowana zvokurimisa hurumende inokopo avo neavo vamwe vazhinji vasina saka sitoro imwe chete nzara inoruma munhu wese manje zvakaoma ziri kuno.
Saka todi kuti nyika iendere mberi. I'm sure tese tiri kuti aiwa tiri kuti toda kuti nyika itange kufamba zvakanaka. Imi nemaonderenyu todi?
Atofa wangu samusuru pamuji tetuchone sana. Iwo de wangu wiro utukune wame wanushanda wame wasungashandi. Tine harahwa, tine zirema, tine chembere, tine nerera. Ziriku pinda mshopi mwe chete. Saka wani iwa uwezi wano ramasi.
Ai wa mkoma Joel, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Saka naka.
Mudzoke next week and it.
Thanks sir.
Thank you, thank you. Nangu mnumzana ucho uyakhuluma umbono wakhe ngodaba olukhonekodweni. Mthwakazi omuhle ngenani phela kuhlelo ngifisa ukuzwa kini umbono wenu mayelana lo daba olukhonekodweni. Rega indiende kuna vamchenje. Vamchenje muri popa runari lapho. Vamchenje.
Ya ndiripo. Hello.
Right. Nyaya iri yefio inenge yashusha vanhu vakawanda uku. Imi semunhu anitabasa rekurima, manzwa ava kuchera vachinyatsotsanangura vachiti aiwa usually the consequences of, you know, fuel going up means everything else goes up. Imi semo anitabasa rekurima, I'm sure you're one of the people who feel the heat when stuff like fuel goes up. Zvino zviri kukanganisirai basa here izvi?
As no eternity is antitica, the Farabuti Panoma Mbotaura, the economic analyst antitica, I saw Romania the effects of increase in price of fuel, it correlates with other activities.
Mm.
But somehow, near Edu, as far as we know, quit the map price, yes, fuel in determine my cost of production.
Mm.
But I find as far as we know, because yeah, remember, yes, a statement. Na vati vezera vati ivo kubva nhasi kusvika musi wa 29 I think for about 5 days or so up to 26 anditika, which means it's just a temporary price yavaisa pamazuva avo. Let's wait and see kuti inofambiswa sei. Though few each affect zvayo ma price ma commodities, but asifani kuva zvachinjisa ma price completely like 100%, but pano ma increase asiri justified yekuti munhu anokwidza chun chuya kure ne 46%, munhu anokwidza zvinhu zvake zvese ne 50-100%. So we need to look at the holistic approach what are the factors of production that leads me to produce maize? It's not the only few. Other factors are still stable. So we don't expect the price, the dubious percentages. One affect the general populace. One affect the final consumer.
All right, I'm changing.
Business people, we should have some ethics.
Batai parna ndugutoka kwa muri mama panya yeye ma ethics ndugutoka for chingo batai for 2 seconds ndugutoka kwa muri andet.
Okay.
Right, ngiyezo kuthi ngilomlaleli ngilomlaleli cingweni tine mthereri ari parna ari ndiani?
Awu muri
wena. Eh, tiri right ndiani ari parna arapo?
Ndinonzi Gabriel, Gabriel.
Nkoma Gabriel zviri kufamba here?
Ah, zviri kufamba.
Muri kufonera muri kupi ko?
Ili ndiri ku South Africa kumpumalanga.
Hey, Mpumalanga ndiko kunobuda zuva kaiko. Right, mapinda muchirongwa mukoma ndimi kamunoita basa rekutumira mari kumusha uko. Nhasi nemuso china apfuura last week Thursday vanhu vakangomuka zvikanzi ah nhasi dollar iradona, value yere bond radona. Saka imi vanotumira mari pamunotumira that means value yacho yadona zvekare. Asi nhasi zvekare tanzwa kuti fuel price of fuel yakwira zvekare. Saka zvinora kuti manzwa vakucherawa kuti aiwa pane ma consequences izvozvo hanzi panokwira fuel price yechingo nayo vakatarisira kuti ichakwira price ye transport yezvinhu ichakwira imunoti nazvo iyi
ya ini ndobvumirana navamuchenja na vamuchenja vamuchenja vanofanirwa kumuka mujira ravakafuga vanoratidza kuti vari kurarama munyika yavo vega
inda
inyika yezanupf because vari kuwana zvese ndosaka vasina kana shungu kana hanya nokuti fiuro yazokwira zvii zvichazoitika mangwana vanotaurira vanhu kuti aiwa mirirai muone kuti zvichazoita zvichaita nokuti varume ava havana handifungi kuti advisor anoadvisor kana anyangare president munhu iye akaenda kuchikoro handifungi ndikutoona kuti varume ava ndeve chimbo chaivo vakomana ava vanongoda kungoshanda nezvibhapira bcause hapana kana one anombori neidea yekuti nyika inofanirwa kufamba sei nokuti hakuna chinhu chemuzimbabwe chinoti chikakwira chino
regai ndipe vamuchenje
vakura vamuna vava vamuna vava ndivo ngavandiudzewo kuti pavakamboona price yakwidzwa ikasiiswa ndepapi kunze kwezukuko yavava kutoda kutoti nhasi changopinda mugwagwa nyumba yacho ngovhara futi kambani yacho semavharira yatamboita kambani yekutanga iya.
Alright, mukoma Gabriel, tinotenda zvikuru ndikunzwa ndino mumuteereri ndichapa vamuchenje mukana wekuti varesponde kwamuri ndapedza kutaura nomumuteereri ari kupinda muchirongwa ndinotenda zvikuru handisi
nemavaita kuti vagondipindura because vakuru ava vanondirwadza
serevanoita
chikwago kunge kambani yavo yavanoita zvavanoda nayo.
Definitely, ndichavapa mukana handiti mukoma
tiri musango hatisi kukwanisa kana kuita chimwe chinhu ndekokungotumira mari kuti vanhu vati zvichikwira zvirdei.
Aiwa kunzwai zvakanaka, ndinotenda zvikuru. Regai nditore umwe womuteereri apinda muchirongwa. Ndiri kunzwa kuti I have my other caller apinda muchirongwa. Nguva nokone cingweni aripo parinare ndiani? Aiwa tinotenda zvikuru. Kola mapinda muchirongwa, tiripo. Makadi henyu vamatonhodze, zviri kufamba here?
Nano zviri nani chose.
Muri kutifonera muri kupi vamatonhodze?
Kurasa ndekunopest.
Right, zviri kufamba here?
Zvine nharo zvinhu zvacho izvi nekuti pana pandiri kuzva muri kutaura nenyaya yeikonomi. Tingataura svika tatsveyama muromo panyaya dzeikonomi asi yesa ndiyo nyaya yatinofanira kutaura. Dambudziko riri muzimbabwe riri papolitics. Ikonomi kufa kwayo kunozongoonekwa semasymptoms izvo zvinenge zviripo. Saka tikana pamasymptoms tichabva kurapa hosha chaiyo chaiyo inova politics, hapana kwatinoenda. Zvatiri kuita zvakafanana. Halo,
ndiri kunzwa, enderai mberi.
Zvatiri kuita ini kwandakakurira kumusha kwaipandira shiri saka patishandira zviri pasa taishandisa urimbo nemudzutu saka mamirira akaita zvinhu muzimbabwe pane munhu akapa mudzutu yomwe munhu ine urimbo achatitandira nayo asi muridzi wemudzutu neurimbo akamira panotandirwa kwacho pane zvikoto kuti kana shiri dzada kumhara shiri dzida dzamururuka dzoenda saka pasitation yakadaro pedza gore kana makore mairi makamira umwe achida kutandira umwe achidzunga shiri saka zvinoita zvinoekondezvekuti ava uyo arida kutandira neuyo ari kuti mudzutu ndeyake ngaatanga agara pasi otaurirana wobvumirana wogona kugowana kana chigona kugowana wotanga kushanda vachienderera mberi ndopasitation patiri saka tinyange mutumi mudo newamwe wake wari kuita pasi rakanyanyisa rakanaka chose rokugona kuereredza kuti wasimudzire nyika asi tagore ripo ndiri kuti kana pasina political stability hapana kwatinogona kuenda senyika tatagora kuga tigara pasi togadzira politics dzedu tozotanga kuchivuronga yaro hwedu hweikonomi tosunga tichienda mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa vamatonhodze.
Ndinotenda kuti gundozi racho ranyaita pfupi ukadhonza kumakumbo musoro rokubuda kunze ukafuka musoro makumbo ari kuda kunze saka chandotonga tasiira tangogona kutsvaga bhuranketi rakakura notinyaaita dhonza mudhonzero wei hapana kwatinogona kusvika. Ndinotenda.
Aiwa, mudzoke next week handisi.
Ndapenda.
Right, regai ndimhanye ndiende kuna vamuchenje ndisandatora umwe muteereri. Vamuchenje, muchiripo parunare here?
Ya, ndiripo.
Chipindurai kune vateereri vanga vachikanda mibvunzo kwamuri.
Ya, ndinoda kutanga kupindura pane muteereri abva manje manjoni akaitaura nyaya dzepolitics. Ndinoda kukumikidza vanoita zvematongerwo enyika nditika vemapartis akawanda wanda vazive kuti maelections edu emuzimbabwe akaitwa gore rapera akadarika bato rinotungamirwa nevamunangagwa rikahwina handitika nobva nyaya dzamuenda kukoti nobva vanoonekwa kuti tikoko vahwina futi which means takapfuura mufezi yepolitics so as mazimbabwens tofanira kuziva kuti takapfuura munyaya dzepolitics takutaura nyaya dzekuumba nyika yedu nekusumudzira upenyu hwavanhu vanogaramo but tinoita challenge yekuti tine vamwe manje mamapato vanoramba vakatsimbirira pazvinhu zvakaitika gore rapera vachiti hazvina kuitika zvakanaka yeti bumbiro remutemo nemakotsi emuno nevesadhaki nevamwe vakakomberedza nyika dzedu vakatendera nezvakabuda musarudzo which means politics dzakapfuura kudhara takutaura nyaya dzekuvaka nyika
saka nyika yacho yovakwa sei vamuchenje nyika yacho yovakwa sei
ayo vamunanga vabatana nyaya dzedialogue dzeunity huyatobatane pamwe chete but unoona kuti kune vamwe vane umbimbindoga vanoti kana ndisipo haivhiwi vanomhanya kuenda kuamerica kunotsvaka masanctions ekuti vaomesere vamwe munyika inoso kuti chinhu chaita kuti ikonomi yedu isvike pairi inyaya dzemasanctions because anokonzeresa zvinhu zvakawanda munyika yedu zvatisingaoni zvekuti ukaexplaina vanhu vanopedzisira vakutendekera kuti zanupiefu yakundikana apa but havasi kuona kuti chinoita kuti tikundikane senyika inyaya yemasanctions ari kudanidzikwa nevamwe vedu vari muzimbabwe
vamuchenje
zvoita kunge zifi havagari muzimbabwe but vanogara matiri ende vane vanhu vakavavhotera vanofunga kuti vanhu vavo vanotera but vanodadzira masanctions and also that the same people who voted for them.
Vamuchenje, regai ndikubatei muromo for 2 seconds nepatodzoka topedza nyaya yamamuchitaura yemaethics handiti right, ndiri kunzwa kuti ndine muteereri kola muteereri pasara 7 minutes muchirongwa saka ndikukupa 1 minute mapinda muchirongwa okonekcingweni ndiani
ndimukanya
mukanya zviri kufamba
hazviri kufamba
1 minute taurai maonereni
munoona dambudziko ratiinaro dambudziko iri nderokuti iro mombotibatsira kuna vanonzi vashoko ramwari kuna matio 15 pa14 jesu anoti bofu harigomutungamirira rimwe bofu kana mabofu akatungamirira anowira mugomba ose ari maviri ndozvakaita zvisabwanana vamuchenje ava vanacho vanoziva vanotaura zvinhu zvichiri pagraund zvamasanisheni zvezei vanosiya zvinhu zvoumbavha nezvokumba zvouori havatauri vanotaura zvamasanisheni masanisheni ane basa remasanisheni uno munyika tine zvicherwa zvakawanda zvinosunzira nyika yedu zve zvavazvino makambani ose anokuda kumutengo ndevakuru vari muhurumende hakuna mumwe munhu ane chimwe chinhu zvevakuru vari muhurumende makambani ndeavo anoita zvepetro ndeavo zvese zvatiita zvese ivo ndovakagirebha makambani ese saka vatikuda mutengo pamadiro
aiwa mukanya nguva ndiyo yamhanya ndiyo yadyana natotenda zvikuru necontribution yenyu
atenda nezvamaita
next week tinokufonerai pane pachine nguva kuti munyatsotaura maondo renyu zvakanaka handiti
ndingafara chaizvo
right regai ndimhanye kuna vamasimba kuchera munomzana kuchera usakonecengweni na
enkona
right umzulu umchenje setintudaba lwamaethics esisithi yebo ngempela kuyazwisi like he can understand nxa usukhwezi intengo yempahla kodwa uthi hayi ngeke uthi ujustify ukukhwezi intengo usukhuphile iprice nge 100% abantu bona kodwa abathengisayo bayakhala besithi thina like you said we have to cover our costs of expenses njalo kumele lami njengomuntu ngiphile wena ungathini ngodaba lokhona yena uyasho ukuthi njengosomabhizimusi you must have ethics.
Yeah, he is right. You must have ethics. But ethics don't start at the private sector. Ethics start in government. But I want to deal with this issue of sanctions. Sanctions are not the ones which cause people to loot paracetamol. Sanctions are not the ones who cause people to loot our minerals. Sanctions are not the ones which cause people to do all sorts of things that they are doing in terms of corruption. That's not sanctions at all. So when we deal with sanctions, I understand that sanctions also do have an impact. But how can you explain someone having a gym installed at their house and being subscribed to another gym? How do you explain a situation where someone is paid $60,000 for a haircut and for someone to be, and you tell me their sanctions. You are asma sanctions, I'm changing. You got to go to asma sanctions. Umbaza. Tinofana kusunga mbaza. Zona varirwa kumajere. Dokuti zvinhu zvitange kufamba. We need to change the system of government. We need to celebrate things. Munhu wese aba ngaende kujere. Ikoko ndoko anofana kugara. Inini vamuchenje kana muri clean. Toshanda tese zvakanaka. But can I remember what pakati pedu kuti ngatisi regere let the past be the past bygones be bygones no that will not work
right
no but team courage system ichiriyo
kuchera isikhathi do wathi nginikeza umchenje ithuba lokuthi akuphendule bese sigqube uhlelo ngiyabonga kakhulu lo ngena kuhlelo ngithi
No,
right, vamuchenje tokupai mkano wenyu chirongwa pasara 2 minutes saka ndokupai 1 minute kuti mupindire va kuchera uyezve mutipewo mazwi enyu ekupedzisira.
Chekutanga ndinowirira navo vakuchera nenyaya yecorruption. Corruption imhondi yakashata. Ndaona vachikota nyaya dzakaita kuzinara. Minister vedu vetransport vakatopindira nyacho ndakaona zvinzivano iko vakasuspendwa. And it's not if I can bat or come across in Gawa and the Gujere, passing a worry, passing a kuba, a kidding bar from Nikaedu, don't you get your body really? Then in the Ganangania, the Mayut, not let's utilize the Makana or Tina President, Medwam Nangagua, a very listening president, Lakavura Dora, or a good Tikatnes, Chemo, Seva Navadik, Nanviko Squaw, to discuss now, Lakavura, not Patira. Let's also participate in Muma program, Urumende, Anobuda, like Vana Commander Grouch. As these programs are not partisan, as soon as we are now in my youth in Zimbabwe, let's participate in any program, Abuda, Urumende, and the ITS, irregardless of our party. And it no benefit Tisuma Zimbabweans Acho, Tisuva Navadiki, Banichine Simba, Reku Wakanyika, Doti Pamber Neku Wakanyika Edu, Pamber Neku Budiria.
John Mchenje tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa.
Notenda my tabas.
Right, livazwile bonke bobabili bayakhuluma bathi udaba lwenkohlakalo udaba lwecorruption phansi ngocorruption kodwa umchenje uyasho ukuthi hayi phambili ngempumelelo phambili lokubambana phambili lokuphakamisa abantu abasakhulayo linithini isikhathi do isikhathi do hayi mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle ndinothenda zvikuru maphinda muchirongwa nehuwandu henyu manzwa kubva masimba kuchera uyezve vaJohn Muchenje. Ine hangu nguva yangu ndiyapera panapa. Ngatisanganei nemuswe svondo apo pachake ndichikupakurirai dzimwe nyaya dzinoenderana nevechidiki, uyezve vhiki riri kuuya ndichange ndiripo pano pachirongwa chenu chevechidiki, chirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove. Bye bye.